vanhu vakagara pasi pemuti chero pakanga pachinakisa sei hapanganzi pachikoro panofanira kunge paine zviripo kunzizi chikoro ndo chitemo chedu chekutanga kuti gwaro rekuvandudza mutemo wezvikoro muzimbabwe ngarugadzire kuti no chatinoti chikoro muzimbabwe chinofanira kunge chiine chii chine magetsi chine mvura chine chii zvive mugwaro iroro zvozoita kuti senyika tiunganidze mari muhomwe yatondeeducation equalization fund kuti tiunganidze mari iyoyo tigadzirise zvikoro zvisiri kukwana pamastandard zvisimukire
zvichemo zvenyu izvi zviri kuda mari zvino munoona sekuti hurumende ingakwanisa here kugadzirisa zvichemo izvi ivo vachitadza kupai mari dzamuri kuda
homwe nyaya yatinayo muzimbabwe mari inomo yakawandisa asi mapriority ndo akadi akashata ende chakanakira pagwaro iri tiri kutarisa nyaya yemutemo mutemo unogadzirwa kuti usete mabenchmarks ekuti tizopinda kuti kumberi kwatinoendawo mari dzichiunganidzwa mutemo uri kumboti chii saka tiri kuti mutemo ngautange watipa hwaro yekuti tiri kuwirirana sevana vezimbabwe kuti mwana wese ngaawane mukana wekuwana dzidzo yakanaka zvisinei nemunakazvarirwa kupi zvinoenderana neconstitution yedu inorambidza discrimination saka ngatitangei tagadzira mutemo ipapo tozoita dzimwe hondo dzekunetserana mari asi mutemo wedu uchitaura kuti hazvitendegwe kuti mwana asina mari atadze kuwana dzidzo nekuti ashayiwa mari muhomwe mari
zvimwe zvichemo zvamuinazvo ndezvipi
tiri kutarisa nyaya yesefiti yevadzidzisi nevadzidzi muzvikoro tinoona zvakaitika kwamutare kumanikaland recently zvecycloni gwaro redu redzidzo harina zvarinotaura nenyaya yedisaster management kuti tingaitei sevadzidzisi nevadzidzi kana tichisangana nezvakaita satakasangana nawo oza neclimate changes zvicharamba zvichidzokorodzeka tiri kuti hurumende ngaiincoporate mapolisi makers edu ngaazviincoporate izvozvo zvigare zvichiri mumutemo kuti zvinoita sei zvichitarisa sefiti wokumapolitical parties vanoponda vanhu kuuraya vanhu mumaschools vachipesewa maagenda avo tikopewo zvinoti pamwe nedzimwe nyika kuti gwaro reeducation radhara rorambidza mapolitical parties kuti asapinde muzvikoro.